Mashoko aya ataurwa nemuwa vatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa pachirongwa chekupa chikafu muridzi vamwe vanhu vakafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti vabatsirikane panguva yekisimusi. Vachitaura pagungano iri range rakarongwa nevechidiki vebato iri pamuzinda webato iri, vaChamisa vati bato ravo richaramba richirangarira vese vakarasikirwa nevadikani vavo, uyewo vanotarisira kuti mhuri dzese idzi dzichawana rubatsiro kana bato ravo rava muhurumende. VaChamisa vati bato ravo rinoda kuti vanhu vagare murunyararo uye havasi kuzotsiva kupondwa kana kukuvadzwa kwakaitwa nhengo dzavo kana vachinge vave kutonga.
Tine database medu tine 66,000 people who survive maanozi mavictims variso vati maheroes vari padatabase of this journey to a new Zimbabwe. Vane vasina dzimba, vamwe vakaremara, vamwe havana mitezo, vamwe vakapisirwa kana kutorerwa mombe, zvese izvozvo tinazvo. Ende chinangwa chedu ndechekuti muZimbabwe itsva hatidi kutsiva. MuZimbabwe itsva hamusi merevenge. MuZimbabwe itsva nemo kuti vakakanganiswa vaya toenda kunokuritirai pamhosva dzamakadi dzamakaitiro, asi vakakanganisa vaya vanokwana kuti vachiuya vakumbira vorurejerero, nyika iyanane ichienda kupi?
Kumberi.
Ani murikupa zvinoipa? Todonzvo ratinaro.
Mumwe wevechidiki mubato iri avo vakabatsira nevamwe vavo kuunganidza mareji mari yekuti chikafu chapiwa nhasi chitengwe, vaObei Sithole vati kunyange hazvo chikafu change chisina kuwanda zvakanyanya chichabatsira panguva yekisimusi.
Takwana zvakafanira kuti nyangwe nepashoma patinafu tigone kudzora mufaro mukati memhuri dzakarasikirwa nevadikani vavo kuburikidza nehondo yeshanduka yatinayo mukati menyika yeZimbabwe. Uyezve chikuru chatakaona ndechekuti tikasazviita isu hakuna mwana agona kuzviita, tikasarangarira mwe vedu hakuna angagona kuvarangarira. So isu vechidiki mhaka nechikonzero kuti tine mufungo wevabereki nehama pamwoyo pedu, takaona zvakafanira kuti tigone kubatsira nedanho iroro.
VaSithole vatiwo pane mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevakuru vakuru mubato iri, vakabatsirawo kuunganidza zvinhu zvapiwa vanhu nhasi. Mhuri makumi mashanu kubva kumatunhu ese munyika dzapiwa chikafu pasi pechirongwa ichi icho chinodaidzwa kunzi Christmas Goodies. Baba veimwe nhengo yeMDC yechidiki iri muTirongo, Yvonne Musaruhwa, vaMalvin Musaruhwa vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nevamwe vaYvonne muMDC.
Zvinhu zvinofadza kuti zvino timavanga aya ari pavanhu anonyevenuka uno kuziva kuti kunyari vanhu vakapinda mumadzudzo avakapinda, asi vanosanganawo nevanhu vanenge vachivarangarira kouya kuti vana vari kutaridza kuti vane gwara, vanoziva kwavari kuinda nezvavari kuita. Izvozvo
vati vanogara vachinoona mwanasikana wavo nguva nenguva uye vachatonomutambidza chikafu chapiwa nevamwe vake. Vana vavatondirai ndira ava vakapondwa muna 2008 vapindawo muchitiko chanhasi uye vafara chose nekupiwawo chikafu nezvimwe zvekuti vabatsirikane pakisimusi. Linet Ndira atenda chose nezviri kuitwa nevechidiki mubato rababa vake reMDC.
Ndokunzwa kufara chaizvo nekuti tatitombotinokana chekuba chapa Christmas nyekuti mama wangu vanosenza kukanzuru nanasa vasati vatambira mari dzavo vasati vadzwani, saa ndikunzwa kufara kuti taonawo chekubatawo paChristmas.
Chirongwa cheChristmas Goodies chakatangwa nevechidiki muMDC makore matanhatu apfuura uye chinangwa chacho kurangarira mhuri dzakasiyiwa nenhengo dzebato iri dzakafa kana dzakakandwa muTirongo pamusoro pezvematongerwo enyika. Bato iri rinoti rine vanhu vanosvika zviuru zvishanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika uye vanhu zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu vakakuvara mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.